nhasi tiri kuno kune machikichori svinga ravanhu zuru nezuru kupelandava stadium. Chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndewokuonesa vanhu kuti vanhu vakapinde maelection havo vaisa nyika mumagwirimgwindi havo vanyudza nyika vanhu vari kutambudzika muzvipatara hamuna mishonga vana havasi kuenda kuzvikoro munyika hamuna mira zvakanaka mari hamuna mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poga poga saka toita seiko nevanhu ava vakabire saridzo dzevanhu
saka mashoko ari kunyanyobatwa navachamisa ndeyekuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo
mashoko ari kutaurira vanhu ndeyekuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika naizvozvo tiri kuti isusu vana vezimbabwe handei kustate house ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebwana vanhu ndo mashoko makukutu avari kutaurira vana
muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vari kutambirana sei nemashoko ari kuparidzwaya
vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Evans vari kudoti vaiwa takagadza imwe vachamisa musi wastate July naizvozvo tatononoka handei kustate house ikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika saka ndingati inini muchidimbu mukoma Evans mashoko aya ari kutambidzwa zvine mutsindo ari kutambidzwa nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda nokuti sevatungamiriri mukoma Evans tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza kuti vakavhotebwa nevanhu nekufamba navanhu.